parado kuna mavunga wa ora pare kwari kuvotsi arive yakwa hospital ndokwa vakaradzi kandiri kurapa mushure mokunge vatotswa kana kutwarwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamupemo pari mukato para mesendo zvinomudakusa saka nhasi dare vatoenda kundovanya yavo nakumisha vaimandi yavo kupreva hospital aside kunge dare ndokuti vanya yavo nokuona kupasa kunga vachinobva kudare
Mapurisa ari kuti kudii panyaya yari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvare
kuzvari ndiyo nekuti medicine atopa order zvinji zvichena zvakarohwa ari mukapira rumwe kwa mapurisa saka tinotarisa kuti chana respiria mapurisa chafete kwa asio au mukoma mafunga vataura vakasuwa kumoso au ine right status ya hospital kuti chi zvamuruka na picha ya shira na asana ndiye kufesa au kuna mablisters ndiye shoko ndiye ndoku kana kubatwa kunoitwa kana yezimbabwe
imwe muchipatara mavari umu vakachengetekedzeka zvakadii
izvo zvinonga vari paanda distant kusvikira kwavari pavakasungu nezuro pavakaendapo asi ndodaira nhasi ndiwaera pamberi pedare mapurisa anenge achizovatochizora maprison guard nesindi vapeda varimanda atova musungwa kujeri
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadii
tiri kushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatiwandei tambotaura muchiti kusvikira mavari vari sei magweta ekuranga rakubira nezvo rekuti vakaendeswe kuparungatwa vakaendeswe kuprivate hospital kana kuclinic sezvatinoziva tese kuti zvipakatira zvedu zvojekerere mahospital zvedu hana mishonga hana chakanyatsa kuti svikiri asi izvi zvakarambwa nemapurisa vakamhanisa kuparungatwa hatizongo namatawo kuti mari vanoita kuda kwavo vakunde nyaya idzi dzekumbenyikidza kwekodzero dzevanhu especially dzekutosha zvamunoziva tine nyaya dzanana joharamamombe vakatoshwa kune last year tine nyaya yekubulawayo yatitifunirira tirikomana uyo pom napo vakaurayiwa vapera nemapurisa kuruwayo haisidze jedha ina dzakawanda pamimomomo yelast year yekubulawayo mafemito vatitomberiwa nemagwezera nejosa tichituma usuwa mapurisa mapurisa nokuda kwekumbunyikidzwa kwekunzero dzevana vezimbabwe nyaya dziri kuendera mberi takazoona makore apfuura tinoramba kuishizvira kuti zviri kuramba zvichingoitika zvinhu izvi kunew dispensation hatisi kuona mukomarei